Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu chikunguru 10/2024. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Ichokwadi here kuti pane matsotsi akaedza kuba pamba yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Tichakupai nyaya iyi muchirongwa chino. Nengo dzechimwe chikwata chebato rinopikisa Residents Coalition for Change dzokumbira dare repamusoro kuti dzipiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vamwe vagari vekubikita negutu vanoti varugara vakabatira hura mumaoko vachityira kubviswa munzvimbo dzavagere nevaridzi vekambani yebikita minerals. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiyewa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti havasati vawana gwaro rinoratidza kuti pane vanhu vakapwanya kumba kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuHelensville muHarare nemusi wesvondo. Bepanhau repadandemutande reZimLive rinoti pane vanhu vatatu vaida kuba zvekuvakisa zviri pamba apa vachibva varidzirwa pfuti nemapurisa pakati peusiku vakabva vaita chitsoka ndibereke. Imba iyi iri kuvakwa nekambani yekuChina inonzi Zimnanton Construction. Mapurisa akazivisa vatori venhau kuti achiri kutsvagawo vanhu vakapinda muhofisi meimwe hama yavaMnangagwa vari mutevedzeri wegurukota rezvekushanyirwa kwenyika vatongai Mnangagwa pa6th floor Zimbabwe Tourism Authority House muHarare. Mapurisa ari kuferefetawo kupindwa nevanhu vasiri kuzivikanwa kaviri kose uye kuzopiswa kweimba yemwana wavaMnangagwa vaDavid Mnangagwa avo vanovawo zvakare mutedzeri wegurukota rezvemari. Zimbabwe. Mangwana dare repamusoro riri kutarisirwa kunzwa nyaya yechikumbiro chenhengo dzechimwe chikwata chebato rinopikisa Residents Coalition for Change rinotungamirirwa navaJameson Timber chekuti vatongwe vachibva kumba. Vatimba nevamwe vanosvika makumi manomwe nevasere vakasungwa musi wa16/10 kumba kwavatimba kuAvondale vachicherechedza zuva remwana weAfrica kana kuti International Day of the African Child. Hurumende pasina kupa humbowo inoti pane vanhu vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika pamberi pemusangano weSADC uri kuitirwa muHarare mwedzi unouya. Mukuzeya nezvenyaya yevasungwa iyi tabata rimwe gweta ravo vaJeremiah Bamu vanovawo nhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Nhasi mangwanani taenda kudare ndo pavanga vachidzoka zvakare kuti tizive kuti nyaya ichafamba zvakaita sei. Vafuchisi vati havasati vapedza kuinvestigeta nyaya yavo, saizvozvo vakumbira kuti vapiwe mukana wekuti nyaya ikudzwe mberi kusvika musi wa24 July. Ndo patichadzoka zvakare kudare kuti tizoziva kuti mainvestigations apera here kana kuti pane zvimwe zvichiri kuda kuitwa here.
Ko, panyaya yekuti vakwanise kubhadhara mari yechibatiso vatongi vachibva kumba zvakamira sei ipapo?
Taka tiri mubishi rekuita mapepa avo ekuti chikumbiro chavo chekuti vatongi vachibva kunze chiiswe pamberi pedare guru reHigh Court. Takabudirira kuita saizvozvo. Nyaya iyi yakupinda mudare mangwana mangwanani na9 o'clock. Ndopatichaziva kuti ichatongwa sei.
Ndiye zvipi zvikodzero zvamanga muchipa kuti vatongi vachibva kumba?
Chikonzero chikuru chatanga tichipa ndechekuti magistrate akanzwa chikumbiro echipa kutanga haana kufambisa nyaya iyi nemazvo, haana kutedza mutemo sezvaunofanira kunge uchiitwa. Ane zvizhinji zvaakakanganisa.
Mungatsanangura?
Haana kutarisa umbowo hwakanga wapiwa pamberi pedare hwaitaridza wega kuti hapana mhosva yakaparwa. Naizvozvo hapana tarisiro yekuti vatimba nevamwe vavo vachabatwa nemhosva kunyange nyaya yacho paichazotongwa. Tikatarisa zvakare kuti iye mupurisa akauya achipa uchapupu pamberi pedare, uchapupu hwaaita hwaitaridza kuti hwaive uzirimanyipo, aive munhu asina kuvimbika. Saizvozvo dare raisafanira kutambira mashoko ake. Nezvimwe zvizhinji zvakonzero zvataipa, nekuti chikuru chinokoshesa nemutemo ndechekuti munhu ngaange akasununguka, nekuti pamutemo munhu haafungidzirwe kunzi apara mhosva. Tofanira kumirira kuti munhu atange atongwa kuti azonzi ane mhosva. Saka presumption of innocence ndo imwe yatanga tinonyanyisa kuisa pamberi pedare kuti haina kunyatsochirekedzwa nemazvo.
Koivo vachuchisi vari kuti kudii nechikumbiro chenyu ichi?
Hatisati taona mhinduro yavo, saka tichazoona mangwana kuti vanenge vave nemhinduro here kana kuti vanenge vasati.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bamu vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vagari vekubikita nekwagutu vanoti varugara vakabatira hura mumaoko vachityira kubviswa munzvimbo dzavagere nevaridzi vekambani yebikita minerals iyo iri kupega nzvimbo dzairi kutsvaga zvicherwa zvelithium netantalite muminda yavo. Bikita mines yakatengwa nezvizvarwa zvekuchina kuburikidza nekambani yesinomine resource group. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vagari vemunzvimbo idzi vanoti kambani iyi yakatosungisa vamwe vagari vemurani nekwamurape iro rine mhuri makumi mashanu nevaviri dziri kuda kubviswa vachinzi vari munzvimbo ine zvicherwa zviri kudiwa nekambani iyi. Asi vagari ava vanoti nzvimbo yavari kuda kubviswa inzvimbo yemazitateguru avo iyo yavakatanga kugara kwemakore anodarika makumi matatu. Mumwe wevakasungiswa akaendeswa kudare rebikita magistrate Svondo Rapfuura vaRichard Charumbira vanoti vakaregedzwa nedare sezvo nyaya yavo iri mudare repamusoro rehigh court uko vakaendesa kambani iyi kuti isavabvise munzvimbo yavo.
Musi wechitatu chinechi vakadzokazve ndokuuya ndokutitora pasocial office patati takaungana apa tatisina kana kudya kana zvipfeko. Ndobva tamuka makuseni ndobva vatiendesa kukoti. Tichiendeswa kukotiwo ndobva vakati nhauye vanhu havairapi uya kutotinetsa. Ndobva vatitora futi ndokutidzosera kucharge office. Charge office ndobva vakasvika vatikaswera tiriko kwakazoti zuva rondovira achindai.
Kwagutu kambani iyi iri kunzi iri kugadzira migwagwa mumisha yevanhu kunzvimbo dzakaita sekwachiwara, masema, dewende kusvika mugomo rekurasa kwabhasera umo munofungidzirwa kuti mune lithium netantalite. Mumwe mugari wekwachiwara vatishavenga manhunzi vanoti vari kutyira kuti vanozoendeswa kupi kana vari kupega ava vakapuwa mvumo yekuchera mumisha mavo.
Kana tazopegegwa pakazodero potanga kuchera, kwetichazotogara ndekupi uye kwakashahwa sei, kunorimika here, tinondowana mvura here, uye mari yetingangodero tikapuwa kuti tise mhomwe kunotanga kundorima nokugara ikoko, zvunhu zvakagahwa pasine hurumende here ikaona kuti tinozofarwa kunge tichiwana mari. Sanganisike vanhu vanosara vachitya kuti pamwe togona kungo chizvioneraoga asi isu takutochera pano.
Asi mutauriri wekambani yeBikita Minerals vaCollins Nikisi vanoti havakwanisi kupindura nyaya yekwamurape nekuti chirongwa chehurumende kambani yavo haisi munyaya iyi. Panyaya yekupinda mumaruva ekwagutu nedzimwe nzvimbo muBikita, vaNikisi vanoti manyepo vachiti vane zvicherwa zvakawanda pamugodhi wavo zvinosvika 60 million tons zvavachachera kwemakore makumi maviri anotevera.
Kune avo vari kuti Bikita Minerals iri kutenderera kuna Nagutu ayo manyepo, nekuti mungada kuziva kuti isu seBikita tiri vakuru panyaya dzeexploration. Takatopedza exploration kare. Chicherwa chelithium chiri kuna Nagutu nedzimwe nzvimbo hachina kuwanda for commercial production. It's very, very little.
Gurukota rinoona nezvezvicherwa munyika vaWinston Chitando vange vasingadairi nhare yavo kana kupindura mibvunzo yedu kuti tinzwe divi rehurumende. Asi munyori muhofisi yegurukota remasvingo vaadmopa zvakavambwa vanoti nyaya idzi hadzisati dzasvika muhofisi yavo.
Kana vachiri munzira vari kutozoona udzamu hwayo, toona kuti vangabatsirikana sei. Nokuti vakangoera vauya nenyaya dzakadaro, tinodziongorora. Tine mapazi akasiyana siyana ehurumende, including Mines and Mining Development, local government, vanogona kudzinzvera kavaona chokwadi chacho.
Ishe wemunzvimbo iyi Mambo Marozva vaIshmael Mude varamba kutaura neStudio 7 kuti tinzwe kuti zvii zviri kuitika kuvagari vekwaMurape pamwe nevamwe vemuBhikita. Mutauriri weEnvironmental Management Authority mumasvingo vaMunyaradzi Mutisi vati vachamboferefeta nyaya iyi vasati vatipa divi ravo. Asi mukuru wesangano reBhikita Institute of Land and Development kana kuti BILAD vaMountain Muchakachi vanoti vari kutambira zvichemo izvi kubva kuvagari vekwaMurape nedzimwe nzvimbo uye vari kukurudzira hurumende igadzise nyaya iyi.
Ngapagarwe pasi nguva ichipo vanhu vasati vane pfungwa imwe, nokuti pakazoita pfungwa yekurwisana hazvizobudi zvakanaka.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaMadhokuchivasa vanoti hazvisi pamutemo kuti vanhu vanobviswa munzvimbo dzavo vasina kupuwa kwekuenda.
Kudzinga vagari pasina pavapuwa pokuti vange vachikwanisa kuenda vachindogara zvinenge zvisiri pamutemo, uye zvisingatarisirwi kuti vanhu vangogarwa vasvika pamusha pemunhu iye asingatozivi kuti vavinge, uye kuti vane authority here kuti vange vachiita izvozvo kutsvaga zviwanikwa zvicherwa zvavanenge vachitsvaga izvozvo.
Nesino Mine Resource Group yakatenga Bhikita Minerals muna 2022 nemari inodarika zana nemakumi mapfumbamwe emamiriyoni emadhora ekuAmerica kubva kukambani yeAfrican Metals Management Services iyo yaiva nezvikamu makumi maviri nezvitanhatu kubva muzana, pamwe neSouthern African Metals and Minerals iyo yaiva nezvikamu makumi manomwe nezvina kubva muzana mukambani yeBhikita. Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguva vanoti makambani ekuChina ari kutyora kodzero dzeva shandi nekuti hurumende hapana matano airi kutora. Asi kambani yeSino Mine Resource Group inoramba nyaya iyi ichiti yakagadzira nekuvandudza migwagwa yakawanda uye iri kuvaka makiriniki nekuchera zvibhorani kuti vagari vaone mvura yakachena. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Hurongwa hwekuratidzira zvigadzirwa hwemazuva matatu hwenational disability expo hwegore rino hwatanga nhasi munhandare yechipadze kuBindura kumashonaland central, uye vanhu vanodarika zviuru makumi matatu kana kuti 30,000 vanotarisirwa kupinda pagungano iri. Vakaremara vanoratidza umhizha hwavo pane zvakasiyana-siyana zvinoitika munyika pagungano iri. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Zviratidzwa izvi zviri kurongwa nehofisi yemutungamiri wenyika inoona nezvevakaremara. Mumwe mushandi mukuru muhofisi iyi vaMakinoni Chirinzepi vati donzvo guru rezviratidzwa izvi kusimudzira vakaremara nekuvapa mukana wekuratidza unyanzvi hwavo pamwe nekushambadza mabasa avanoita.
Expo iyi ndeyekusimudzira kodzero dzevanhu vane hurema, uyezve tichitarisa kuti vanhu vane hurema vanhu endi vane zvakawanda zvavanokwanisa. Zvinofanira kuti izvo tibatane pamwe chete tichivapa masimba iwayo ekuti vamanise kubudisa humhizha hwavo.
Vamwe vapinda muzviratidzwa izvi ndeamai Tsitsi Munyebvu, vanhu vesachigaro wevakaremara kwaMutasa kumanikaland, avo vati vanofara nekufamba kuri kuita zvinhu.
Tiri kutotinakidza nezviri kuno, tiri kuona zvidzidzo zvemhando yepamusoro, tichiona vamwe vedu vane hurema vari kuita zvidaudau zvakasiyana-siyana.
Mushandi mukuru anoona nezvevakaremara paGreat Zimbabwe University amai Tatenda Vongai Moyo vati chikoro chavo chiri kuratidzira zvachiri kuita kusimudzira vashandi nevadzidzi vakaremara.
Tauya ne2 departments of the university. One iri academic inonzi the gyros chiri, iyoyo inoita basa rekudzidzisa vadzidzi kuti vagokwanisa kubatsira vanhu vanenge vaine madisabilities akasiyana-siyana.
Mumwe wemaseneta maviri anomirira vakaremara amai Ana Shiri vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru nemhando yezviratidzwa zviri paexpo yegore rino.
Taona paMinistry of Justice vari kuti access to justice for all by 2030. Access to justice, ndafara kuti vari kupa constitution in braille for those vane mahi visual impairment.
Mai Benenia Tsuro avakatanga kusaona muna 2008 ndemumwe anotarisirwa kutaura pa expo iyi.
Saka area yangu zvikuru ndonyanyofarira kutaura nekudzidzisa kuitira kuti vamwe vari muzvinano kana vane vana vasashungurudziki kuda kuti stigma and discrimination ne labeling tinofanirwa kuzvisiya kana tiri vanhu vari kurarama tiine vision nemuno wava munangako.
Vatendai dimikira avo vasingaonewo vati zviri kuitwa nemutungamiri wenyika kuburikidza nedisability expo zviri kuita kuti vakaremara vawane raramo.
Taingoziva chete kuti munhu ane disability chaanogona kungoita muupenyu make kupemha kukumbira chete, asi izvozvi izvi taakufara nekuti taakuswededzwawo pedyo nereality, because kana taakuitwa empowerment vanhu vakugona kuitiswa maprojects akasiyana siyana like in
Kanzura. Joseph Chiputura vekuchimanda Disability Organization kuRushinga vaudza Studio 7 kuti vanotenda vamunangagwa nekusimbisa vakaremara kuburikidza nezvirongwa zvebudiriro pamwe nekuunza expo iyi kudunhu ravo reMashonaland and Central Province.
Expos edu ari kuitwa aya ari kusimbaradza vakaremara kuti vabude mucharity model vazvimiririre, nekuti patinoita mutambo uyu panenge pachisapotwa nemaprojects ekuti unokwanisa kurarama uchitevera vision yemutungamiri venyika.
National Disability Expo iri kuitwa pasi pedingindira rekuti accelerating the attainment of Vision 2030 disability empowerment targets for enhanced inclusive sustainable development. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanotarisirwa kuvhura zviratidzwa izvi zviri pamutemo nechishanu, apo vanotarisirwa kupa vakaremara zvinhu zvakaita sedzimba, minda, huku nezvimwe zvinoita kuti vakwanise kurarama vakazvimirira vasingapemhi. Ndakamirira Studio 7 muBindura, ndini Godwin Mangudla.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeKenya vaWilliam Ruto vanoti dambudziko rechikwereti chenyika iyi chinosvika mabhiriyoni makumi masere kana kuti 80 billion richatowedzera nekuda kwekusatambirwa kwebhiri ravo rekuwedzera mitero kuti vabhadhare chikwereti ichi. Vamwe munyika iyi vari kuratidzira vachiti vaRuto vanofanira kusiya basa. Vanhu vari kutiwo vane mabasa muhurumende vakawandisa, uye vakuru vehurumende vari kutengerwa zvikakarara zvebotokari, asi iyo hurumende ichiti haina mari ichiwedzerawo mitero. VaRuto vati vachadzikisa mari iri kushandiswa nemapazi ehurumende, uyewo mari iri kushandiswa nemudzimai wavo nemudzimai wemuteedzeri wemutungamiri wenyika. Mauto eIsrael nasi arwisa mudunhu reGaza pangopera zuva rimwe chete ambobhomba chikoro mudunhu iri akauraya vanhu vemuPalestine makumi maviri nevapfumbamwe. Israel inoti yakabhomba chikoro ichi sezvo ichiti pane mumwe murwi weHamas ainge apoteramo. Nhasi vanhu vasere vafa pabhombwa imba yavo nemauto eIsrael muGaza. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro naDr. Moses Rumano, avo vari kurima zvinonwisa mvura vari mudunhu reOhio muno muAmerica. Dr. Rumano vanoti vave kurima ndima inosvika maeka makumi mana avakaisa zvirimwa zvakasiyana siyana zvinosanganisira zvekumusha zvakaita sezviyo neipwa uye vakavakawo matura echizvino zvino. Vane kambani zvakare inogaya hupfu uye kugadzirawo maputi pamwe nejamu. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandembiri weStudio 7 nezvenyaya iyi.
Ezvinezvi takushandisa inonzi mechanized farming approach kana kuti method. Zvatakushandisa zvese tinoshandisa mamachines kubvira kurima munda wacho nekuzodyara chibage nekuzokohwa tinoshandisa macombine harvester. Nekuzoita mamachines anodraya chibage chacho tikange tachikohwa fanikisa nhasi kana chichine unyoro tinoisa mumamachines anoita kuti chibage chibva chaoma. Musi wekareyo tinogona kutogadzira hupfu. Saka ndo mashandira atakuita manje.
Muri kungorima chibage chete here kana mune zvimwe zvirimwa zvamuri kurimawo?
Tiri kurima magaka ekuZimbabwe ane minzwa. Tiri kurima ipwa dzekuZimbabwe. Uye taakugadzira molasses yakushandiswa sejemu kana inogona kushandiswa sesugar. Taakurima zviyo zvekare kutanga gore rino. Tinorima mapotatoes, tinorima derere. Tinorima zungu, hadisati dzanyanya kuwanda hadzo, asi ndozve zvimwe zvinhu zvataakurima kana zvataakuchengeta. Uye taakuchengeta huku zvekare, mabroira nemarodirana zvataakuchengeta.
Tichiona zvese zvamataura zvamuri kurima nekuchengeta izvi, Dr. Rumano, zvinhu zvinoda nguva yekuti munge muchizvitarisa kana kuzvishanda, asi muri munhu anenge ari kubasawo rimwe ramunoita rekudzidzisa, muri kuzvikwanisa sei?
Ndinongotenda Mwari nemukana ndinawe iwe kuti vanhu vandinoshanda nawo vakatipoteredza vanotibatsira kuzodaro. Kune vanhu maAmish uye nemamenanites vanotibatsira iwo zvekuti mukasvika kuminda kwedu imimi hamumbozvifungidzire bakuti muridzi wacho atori kuofisi ari kutoriita rimwe basa. Saka tinongotenda kuti takaona vanhu vatinoshanda nawo vanotibatsira uye vane mwoyo wakanaka. Ndo zvinotibatsira kuti tikwanise kuenderera mberi nekurima kuno kuAmerica apa tichiita rimwe basa zvekare.
Ko matambudziko nokuti pari kuitwa basa rakakura kudai hapangashaike matambudziko, Dr. Roman?
Pari zvino izvi ndiri kuona kuti dai takwanisa kuzoona vanhu vanotibatsira vekuZimbabwe tinoda kuti tikwanise kuzotumira mapepa kuhurumende toaplyira vanhu kubva kuZimbabwe kunyanya-nyanya vanopuhwa maagricultural work visa kana mawork permits ekuti vanokwanisa kuzouya kuno for 6 months. Zvikabudirira ndingafare nekuti zvinezvi tine murivo wemhodzi watinenge taanawo. Tinoda kuti murivo ugozofushwa. Hatikwanise bakuona vanhu vanoziva izvozvo. Zviyo tinoda vanhu vekuZimbabwe kuti vakwanise kuzotibatsira kuita izvozvo. Nyemba tinoda vanhu vanokwanisa kuzozviziva vachitema nekuzoomesa mazano enyemba achizoita murivo wemufushwa une utano unobatsira kuti vanhu varamba vachidya. Uye taakuita chibage zvekare chekuti tikange tachibika tozochiomesa. Saka tine tichida vanhu vanotibatsira. Ndo dambudziko ratinaro pari zvino rekuti tinoda vanhu vanoziva zvinhu zvinofanira kuti zvinochengetedzwa sei kunyanya-nyanya zvekuZimbabwe kuitira kuti musika wedu urambe uchikura uchienderera pamberi.
Shoko ramungasiro vana veZimbabwe vangadai vakateerera pane ino nguva.
Ndinokurudzira vanenge vachidawo kuti washande kunyanya-nyanya zvekurima izvi vanogona kana kusununguka kundibata tichikurukura. Uye ndoda kukurudzira vanhu vese zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika dzakasiyana-siyana kuti wakakwanisa hawo kuona mukana wekushandisa ivhu ngavakwanise kudaro.
Chizvarwa cheZimbabwe Dr. Moses Rumano vari parunare muOhio muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezvemusangano weNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO uri kuitirwa muno muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vavimbisa kuwedzera mari yekubatsira Ukraine muhondo yayo neRussia. VaBiden vataura mashoko aya pamusangano weNATO wechikamu makumi manomwe nemasere kana kuti 75th anniversary. Vatungamiri vehurumende yeHolland neDenmark vativo vari kubatsira Ukraine nendege dzehondo dzakagadzirwa muAmerica dzemhando yeF-16. Ukraine ichapiwawo zvekuzvidzivirira kubva kuzvombo zvemuchadenga. NATO ine nhengo 32. Asi musangano uyu uri kuuyawo panguva iyo vamwe vemuAmerica vari kuti vaBiden vave mutana, nekudaro havachafaniri kuramba vachikwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika yemunambudzi. Asi vaBiden vanoti vachiri vakasimba zvekuti vanokwanisa kuramba vachitungamira nyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Mavelasa Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaTim Muringai vesangano reConcerned Citizens Zimbabwe.
Nyaya iripo ndeyekuti iko zvino vaBiden kumira pamberi pevanhu nekuonekwa vachiita kunge vane simba rakati wandei mazuva ano zvichavabatsira mune zvinhu zvakawanda. Kunyanya-nyanya nyaya dzeNATO, tinoziva kuti dzine vatungamiri vakawanda vari kutarisirawo nyika yeAmerica kuti itungamire muhondo yeUkraine iyi yanetsa iyi. Saka kutaura kwawa Biden kumafunction akaita kudai so achavabatsira zvizhinji, nokuti tiri kuona kuti nyaya yacho inenge yanetsa kuDemocratic Party. Pane vazhinji vakutopesvedzera, vakuru vanga varimo nevakutungamira mahouse leaders anenge 7 nemasenata anenge 3 abuda izvinezvi pachena kuti hai vaBiden ngavachigara pasi, nokuti debate riariya rinenge rakavakwadza chaizvo. Saka ehe, kumira pamberi kweNATO imwewo yetime yekuti ingangovabatsira kuti varatidze kuti simba vachiri naro rekutungamira nyika.
Tinoona kuti vaBiden vari kuti ivo vari kubatana nedzimwe nyika dzemuNATO kuwedzera rubatsiro rwavachange vari kupa Ukraine. Munoona sei izvi?
Nyaya yehondo yekuUkraine nemari yavapa iyi ichabatsira zvikuru, nokuti tikuziva izvo kuti Ukraine yakakumbira mari ikati iyo kune nyika dzese vasaunze mauto avo, asi vanhu vemuUkraine vachamira-mira. Tiri kuona kuti Ukraine takuenda mugore rechitatu ayakamira chaizvo, nokuti Russia yanga yauya nemando asina kumboonekwa pano pasi, asi vanhu veUkraine vakamira and nekupiwa kwavari kuitwa zvombo iko zvino vave kukwanisa kumisidzana naiyo Russia.
Avo vanga vari vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaTim Muringai vesangano reConcerned Citizens Zimbabwe. Vanga vari parunhare kuOhio muno muAmerica naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vateereri, musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nhasi, apo tiri kutaura nezvehurumende yemubatanidzwa iri kuSouth Africa iyo isina kubatana pakuti poitwa sei nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Vamwe vari kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika izvi hazvifanire kupiwa mukana wakakura kudarika zvizvarwa zvekuSouth Africa, asi vamwe vachitiwo zvinofanira kupiwa magwaro kuti zvizivikanwe. Aiwa, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Nhengo dzechimwe chikwata cheTCCC dzokumbira dare repamusoro kuti dzipiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mutauriro mapurisa anoti havasati vaziviswa nezvekuti pane vakaedza kuba kumba kwavamunangagwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyaimina Taboka Ncube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesithathu mhla ka-10 Ntulikazi 2024 nguTaboka Ncube. Endabeni zethu namhlanje,
izinto lezi nxa zisenzakala kanje ziyabe zidinga ukuthi zixwayisise, zithingisiswe yilaba be-security abakhangele kuhle, baphumele into eqondileyo.
Abantu babambe wangaphansi ngokwenzakala kumdeni kamongameli Emmerson Mnangagwa kuthiwa kulamasela asengena ezindlini zabo edinga okungaziwayo.
Mhlawumbe yena uMnangagwa ngokwakhe kukhona kuzamayo, ngoba bonke laba bantu abakhulunywa either ngominister mbeni ngo-deputy minister, amasela nje kawadlalele endaweni ezinjalo ngoba bagugula kulamadoda ahlala ehlomile.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana bathandabuza umbiko kaMnangagwa othi uzasuka esikhundleni kungakenziwa ukhetho ngomnyaka ka-2028. Isikolo seMatopo Mission esitshelwe idomu yabafana sidinga imali yokunceda abantwana abatshelwe zimpahla lokunye. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu babambe owangaphansi kulandela ukungena kwamasela endlini kamongameli Emmerson Mnangagwa eHelensville eHarare, lemzini wendodana yakhe uDavid Mnangagwa kanye lomzukulu wakhe uThongai Mnangagwa abayiziphathamandla zehlangothi zikahulumende. Abezindaba abezimlive babika ukuthi amapolisa azame ukudubula amasela la emzini kaMnangagwa abezama ukutshontsha. Nganisenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana George Charamba, isikhulumeli sikaMnangagwa obengaphendula emakhala ekhukhwini, kodwa isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi udaba lendlini kamongameli kakezwa ngalo. Amasela asanda kungena endlini kaDavid likaThongai lapho okuthiwa ayezama ukutshontsha, achiya inhlamvu zombhobho lokunye emzini kaDavid Mnangagwa okwaba lomlilo wathisa impahla yakhe. Akwaziwa ukuba ngamasela kumbe kukhona okwenzakala kumdeni kaMnangagwa olamabhizimusi amaningi. Ezinye ingcwethi kwezombusazwe zicabangela ukuthi lokhu kwenziwa ngabantu abakhangelele ukuthi uMnangagwa ulakho ukufaka esikhundleni sikamongameli indodana yakhe kumbe umzukulu engasuka embusweni. Kodwa abakubandla lezano PFI kuthandabuza lokhu, sixoxe lomnumzana Believe Gawulwe, ilunga lebandla leli.
Izinto lezi nxa zisenzakala kanje ziyabe zidinga ukuthi zixwayisise, zithingisiswe yilaba be-security abakhangele kuhle, baphumele into eqondileyo, ngoba nxa sokunje kips omunye la uzakhuluma okwakho, omunye ukhuluma okunye, omunye acabangele lokhu. Kuningi esingakucabangela sisebenzisa singafila ini ama-blank spaces, sisebenzisa amabala engxe mhlawumbe angayisiwo, sisithi umumo lo owenzakalayo ubangelwa yilokhu lalokhu ana sicabangela. But okuqakathekileyo kips ukuthi kucubungulwe kakhulu yilaba abeze security, bacubungule kakhulu, badingisise sibe zibefika sibile endabeni ye ukuthi kubangelwa yini khonoko, ikakhulu nxa kulanda i-first family.
Yes, aza kubona kusenzakala konke lokhu-ke kungakasuswa esikhundleni owayengumongameli uRobert Mugabe. Lapha kwenzakalani kaule?
Even la izolo lokhu uMnangagwa engakabi ngupresident wayehlelwa ezinye izehlakalo eziningi ezinjengazenezi ehofisini yakhe, befika befaka i-cyanide konke ngaphi ngaphi, babefika bemthiye ngaphi imota kwese ibe involved engozini, njalo njalo, into ezinjalo zazisenzakala. Kodwa-ke okokuqakathekileyo vele kips ungakhangela anti laphana uMnangagwa eqalisanda ukungena wahlangana le bhomba e-White City, kwizinto kade zisenzakala nje zonke zenzakala. Okuthi asikwazi ukuthi-ke sokumelela abana abayibo abacubungulayo bakuphumela ukuthi kubangelwa yini, even lakathi esikhona okokwenzakalayo wamele vechu kuti kubangelwa yini kuloku kanga kutile kule mgumba amasela kwesikata befunga yachontsha abantu ababefuna befuna kulimaza abantu kuyini okwenzakalayo sibi kahle kahle iko kumele kudingisiswe kwesho bephumele into ebambekayo
ye akulikhathazi lini njengabantu bezana bekhona
akungikhathazi kakhulu ngendlela ethi gips njengoba ngisitsho ukuthi into le ivele yinto eke yayenzakala le emuva kodwa kusikhathaza kwakhona ukuthi khonokona kwayenzakala emuva asizange sibe kwazi ukuthi kwayenziwa ngobani phela yonke into yogips imele icubungulwe then ithi uthi bring the culprits to book.
Umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla lezanu-PF sixoxe laye eseLondon kwelebhilithane siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Angikholwa ukuthi ubusela obenzakalayo laphana kukhona ubuthakathi obenzakalayo into zezanu ngaphakathi mhlawumbe yena umnanga gongo wakhe kukhona kuzamayo ngoba bonke laba bantu abakhulunywa either ngominister mbeni ngodeputy minister amasela nje kawadlalele endaweni ezinjalo ngoba bavukula kulamadoda ahlale ehlomile angazi ukuthi intsorobani abazama ukuzidlala khona phana mhlawumbe nje zinyembezi abazama nje ukuthi sibone ukuthi bayahlukunyezwa kodwa hhayi kukhona abazenzela khona.
Ye siyakhumbula zange sabona izinto ezinje owaye ngumongameli uRobert Mugabe engakakhitshwa esikhundleni libutho kambe ukuthi kukhona ongani ukutshaya amanzi omnyama la.
Hayi angikholwa ukuthi kungaba yi-ishu yokuthi ibutho lifuna ukumkhupha ngoba yena labochiwenga kunye lalaba abasebuthweni bayezwana mhlawumbe nje kule nsoro njengana ngijile ezenzekalayo siza kubona kuzavela ngoba amasela nje njengana ngijilwa ngeke kuthiwa ayetshontsha komnangako baningi abantu abavulnerable abangatshontshela.
Kona vele umuntu uyahamba njani endlini yesiphathamandla sikahulumende kumbe sikamongameli esithi uyatshontsha izitina kumbe uyatshontsha isamende kumbe into ezinjalo kuyenzakala khona?
Yikho phela esikutshoyo ukuthi kuhlala kulabantu abahlomileyo both ZRP le-army komnangako ko-deputy minister uhlala kule ZRP i-VIP protection 24 hours so ukuthi bazangena kanjani baze bangena ema-bedroom bayefaka inhlamvu kukhona sibili ubuthakatho obuthile ngithi kwelinye ilanga kuzovela.
Inkinga yokuthi akujayeki la mathambo lapha so kuzavela njani?
Uhlupho yokuthi akujayeki mathambo ye kodwa-ke angithi kule ndlela okuziveza ngakho mhlawumbe bona ngokwabo phakathi bazama ukwethuselana khona kuzana uPF kodwa-ke uhlupho esilalo yokuthi umnankagwa ngu-strongman odlelana le army ukuthi umuntu angangena aze ayengena phakathi sibili endlini athiye inhlamba hhayi lokho kuyinsinda baphendule.
Lo ngumnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
The Voice of America, VOA.
Umuzi kamnumzana Wilson Makanyaire olilunga lecele le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Jameson Timber usuchisiwe eRurungwe West. Umakanyaire nguye obekhokela uhlelo lokusitshengisela bekhuthaza ukukhulula kukaThimba labanye bakhe abafika phosa amachuma esitshiyangalombili 78 obeliqoqwa ngamalunga e-CCC eKaroi. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolwele sikhulumele samapholisa uCommissioner Paul Nyathi kusenjalo umthethwandaba osudlulisele phambili isicelo samalunga ebandla leli afisa ukuthoniswa amacala okungena umhlangano okungekho emthethweni. Sokwedlula amaviki amabili bevalelwe entolongweni babotshwa besemhlanganweni okuthakazelela usuku lwabantwana olwe Day of the African Child eHarare emzini kaThimba. Umkhosi walonyaka okubukisa imisebenzi yabakhubazekileyo kanye lokunye we-National Disability Expo uqale namuhla eBindura. Abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 30,000 bakhangelele ukungena lo mkhosi ozavula okusemthethweni ngolwesihlanu ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Lonyaka kulababukisayo abekele Zimbabwe lakwamanye amazwe abedlula amakhulu amane 400. Umkhosi lo uqhutshwa phansi kwesihloko esikhuthaza ukuthuthukiswa kwabakhubazekileyo kusiyafika umnyaka ka-2030 esithi Accelerating the Attainment of Vision 2030 Disability Empowerment Targets for Enhanced Inclusive Sustainable Development. Emkhosini lo kubuthene abakunhlanganiso ezilwela amalungelo abakhubazekileyo, ingatsha zikahulumende, abantu abakhubazekileyo labanye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomela abakhubazekileyo edalele Senate uSenator Anashiri osemkhosini lo.
Kulama organizations abantu abakhubazekileyo, kulamanye ama organizations lawo abona njengamalungelo abantu, siyabona kulama ministry, kule justice, ministry of justice, ngibona izethu la ikhona apha iforest committee, isays mutual public health and social welfare. NASA laba siya exhibita sikanyeza amatalent abantu abakhubazekileyo ukuthi basebenza njani labo bangathola ama-services njani. Nyathaba lapha ku-Ministry of Justice kade sibona benika ama-constitution akhona amanye ama-constitution lawo ekubreli ukuthi labo abantu abangaboniwo labo bakhanisa ukuthi bazuze i-information.
Baphumile ngobuningi na abakhubazekileyo ukuzophatheka kulo mkhosi?
Bagele bakhona interacta beningla namanye ama-service providers nasizama ukuthi sibone ukuthi amalungelo omuntu wonke ayaqhakathekiswa.
Injongo ekhona lapha ngeyani? Umbuthano lo ujongene
lapha siza kubona ukuthi singayenza imizamo kani ukuthi abantu abakhubazekileyo labo bazuze i-sustainable development, bakwanise labo ukuzisebenzela, bakwanise labo ukungena imisebenzi, bakwanise labo ukuhamba esikolo. Namhla khalisile first day, siyabona amathensi segcwele khona. Friday sizaba lo his excellent comrade idini Nangagwa. Njengabantu abakhubazekileyo sifuna i-top representation ukuthi sizimelele, sizikhulumele. So siyabona ukuthi we are underrepresented ku-national hakuna umuntu ongeneyo le-disability quota. Kumayuthi asibonanga, kumakhansela hakuna abangenayo, kodwa sekhona ama-quotas. Kanti ama-quotas lawa kumele abe-disability inclusive.
USenator Anashiri umela abakhubazekileyo edalele Senate ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esebhindura emkhosini we-National Disability Expo. Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Israel lihlasele namuhla indawo ezijiyeneyo eGaza kulandela ukubulala elikwenze abantu abafika amatshumi amathathu izolo esikolo eCentral Gaza. Mthethandaba kwele Kenya uthi amapholisa enza iphutha ngokubulala intatheli izindaba kwePakistan uAshad Sharif owadutshulwa watshonela emoteni eNairobi. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umthethwandaba uthe kumele kuhlawulwe umfelokazi kaSharif kulandela isehlakalo lesi. Kweziphathelane leMelika, umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi umanyano weNorth Atlantic Treaty Organization iNATO uza kwengeza imali lezikhali ezipha eleUkraine ukuze linqobe eleRussia empini ephakathi kwamazwe omabili. UBiden wethule amazwi la izolo khonapha eWashington DC evula umhlangano osaqhubekayo wabakhokheli bamazwe akunathwa agoqela eleBritane, France, Holland, Denmark lamanye achiyeneyo. Umhlangano lo uza ngesikhathi eMelika lilungiselela ukhetho lukamongameli, njalo amanye amalunga ebandla likaBiden esithi kumele echiye umbuso adedele omunye ozancintisana loMnumzana Donald Trump webandla lama-Republicans ngoba uBiden eseluphele. ukuhlaselo ludaba kanye lokuqatheka komhlangano we-NATO untungameli Inkomo we-Studio 7 uxoxelo landela ezombusazwe umnumzana Tim Muringayi.
I-summit le ekhona e-NATO lapha iqakathekile ngoba siyakwazi ukuthi impi ye-Ukraine isidonse over more than 3 years. Iyona iRussia yayibhajethi ukuthi yayizashaya i-Ukraine within a few months, but kathese sibona ukuthi hhayi abantu be-Ukraine labo bazimele labo bathi hhayi soze sithathelwe ilizwe lethu sisaphila. Kungcono bababulale bonke ngoba bavumi ukuthi uPutin abuye azothatha ilizwe labo mahara nje. So ukuncedwa abakuyenziwa yi-NATO yikho okwayenza ukuthi iRussia la ibona ukuthi hhayi lapha umumo awusalula. Ukuthi i-NATO ihlangane kunceda layo i-Ukraine okuyinika i-confidence ukuthi iqhubeke phambili ngaleyo mpi ngoba izikhali bayabanika imali, bayabanika le training, le equipment ababengela. Ngoba siyakwona ukuthi kuqalisa lona le mpi i-Ukraine was underfunded, ingela noma zikhali or i-sophisticated equipment.
UBiden sibone esehluleka kakhulu kungxoxompikiswano ayenze lo Trump, okwenze amanye amalunga ebandla lakhe elama-Democrats asungula umkhankaso wokuthi asuke esikhundleni kungene omunye ozancintisana lo Trump, ngoba yena esekuvezile ukuthi hayi useluphele kasenelisi. Abakhokheli bamazwe akumanyano we-NATO ubona bengasuthiseka ngendlela azaqhuba ngayo kumhlangano ukuthi hayi ngempela uBiden uqinile njengomkhokheli welizwe elihola i-NATO, ngumuntu abangamethemba mpela ukuthi hayi u-commander in chief usakhona ubaba uBiden sisala sisebenza sonke.
Ukukhangela abakubonayo uBiden seluphele, but kaluphalanga over 1 year or overnight. I-debate yiyo nganthwa yamphambanisa abantu sebesithi hayi i-functions zakhe nganthwa kasakwanisi. But mina mbona nganthwa layo uBiden nganthwa wakuthatha lula lapha ku-debate. Wona amazwe wonke le-America yonke bekhangelele ukuthi uTrump vele kasoze aphenduke. So kathesi nganthwa abantu sebeyithukile ukuthi hayi uBiden seluphele and kasakwanisi ukuba nguye ongu-commander in chief we-America, la mazwe wonke we-NATO emkhangele. But kumele sibuyele emuva sikhangele ukuthi uBiden i-history yakhe as a senator, as a vice president and as a president wayehamba njani and i-performance yakhe yayime kanjani.
Umnumzana Tim Muringayi ulandela ezombusazwe zeMelika ubexoxa ecingweni lontungameli Inkomo we-Studio 7 ese-Ohio khonapha eMelika. Isikolo seMatopo Mission eMathabeleland South sesivule isikhwama sokudinga imali emphakathini ezasetshenziswa ukuthenga impahla, ukudla lokunye okwabantwana abedlula amachumi amahlanu 52 abatshelwe yidomu. Mnumzana Vezisizwe Bebe ovule isikhwama lesi ebulenjini bokuxhumana kukhasi le-GoFundMe uthi badinga imali efika inkulungwane ezinhlanu zamadola eMelika, i-$5,000 ezanceda kakhulu abantwana laba asebephila nzima. Uxoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7.
Ngemva kwesehlakalo sokutsha kwe-dormitory yabafana sikhulumisane lesikolo, sizama ukudinga indlela yokuthi simncedane lesikolo, basebesinika imvume yokuthi sivule i-GoFundMe. Mina ngilapha e-America and amanage ukuthi ngivule i-GoFundMe leyana with authority yesikolo, so it's running now. We have raised about $800, so we are still appealing and to abantu abafunda eMatopo labanye nje isihlobo abangane and everybody who is a friend of Matopo and well wishers to come in and bazama ukuthi basixhase esizathu sizama ukuthi sixhase isikole.
Singathi vele lapha lidinga malini?
So i-GoFundMe leyi our initially imali esiyidingayo kathesi i-$5,000, so ibhaliwe khona phana ku-GoFundMe page, so sidinga $5,000. So i-$5,000 leyi ngiye ukuthi sizama ukuthi sithenge ama-uniforms abantwana, sithenge icathulo lezigqoko, ingubo lama mattresses ama toiletries lokunye nje ama personal things abantwana athileyo kuma classroom lapha. So imali esizama ukuthi siyidinge kathesi ukuthi sikhave sithenge lezi zinto ezama emergencies abantwana abazidingayo ukwenzela ukuthi baqhubeke ngezimpilo zabo.
Ye, khuluma labantu abafisa ukuthi bafake imali kumele benzeni, khuluma labo sisi.
Bahamba ku-internet bangachecka kuphela ukuthi help Matopo, ungasearch ukuthi help Matopo, GoFundMe. Kuzabisa ipage eyedwa khona phana eye GoFundMe kule button ofike ulipress elithi donate. Ungathi donate sokuza kunika nje ama options ukuthi udonate khona, sebenzisa ama card, credit card kumbe ama debit card or amanye ama forms of payment. So uyafaka ibizo lakho ukuthi ufaka le amount. Awukuzwa ukuthi bakunazelela abantu ukuthi kwesi sikhathi nxa udonate laphana u GoFundMe ulenye i-option lapho ofaka khona i-commission i-tip yabo. So ma ungafuna ukufaka i-tip ku-GoFundMe uyahamba nje ufuke ufake u-zero, ngoba nxa ungafakanga u-zero enye imali iya kuya ku-GoFundMe, but ungafaka u-zero yonke imali oyifakileyo iza kuya kufundi le eMatopo.
Lo ngumnumzana Vezisizwe Bebe odabuke eZimbabwe wafunda eMatopo Mission obexoxa loGibbs Dube Studio 7 eseAtlanta eGeorgia khonapha eMelika. Kulaba dabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana abathi kabakholwa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uzasuka embusweni kungakenziwa ukhetho ngomnyaka ka-2028 loba esebikele uZulu ukuthi usefuna ukuphumula. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHabron kwele Botswana.
Omunye wabathandabuza ukwethule ngumongameli Mnangagwa ngeviki ephelileyo esemdare Teachers College ngumnumzana Mkhululi Moyo ohlala eHaboroni.
A politician is a politician. Umuntu alale phenduka akaza kubele isiqiniseko sokuthi akukhuluma ikho ngempela yikho khonoko. Ama-politician vele aso bantu ukuthi kuthiwa ungabathemba 100%.
Umnumzana Andreas Sibanda esinye isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leli laye uthi akuqedakali ukukhulunywa ngumnangagwa.
Nxa singakhangela sibuyele emuva ukuthi umongameli ubekhona ngemuva kusaso lo President Mugabe odonse iminyaka leminyaka bebonke. So ngalesi sikhathi ngiyazibuza ukuthi yena phakathi kwenhliziyo yakhe laye akukho yini okungathi kuyatsho kuye ukuthi athakazelile ukubusa iminyaka leminyaka.
Kodwa abakhona abakuhulumende kanye labaphikisayo abathi uMnangagwa ukhuluma iqiniso njalo uzasuka esikhundleni sikamongameli. Umabhalani jikelele webandla liphikisayo leBotswana Patriotic Front umnumzana Lawrence Ogeditse uthi ngokubona kwakhe uMnangagwa uzasuka embusweni.
It's really good that he's thinking of stepping down, but then a lot of people would, you know, doubt whether he actually will step down.
Linyathela elihle kulizwe leZimbabwe, mina ngibona uzawehlika esihlalweni. Izikhathi ziyantshintsha njalo angiboni lesifiso sokuphuma njengomgabe. Kafuna ukugcina ekhitshwa ngala ngenye indlela.
Ocubungula ezombusazwe ekwele United Kingdom umnumzana Zenzo Moyo uthi inyathela likamnangagwa lingabe liyindlela yokulinganisa ukuthi uZulu uza kuthini.
Kusangenzeka ukuthi isimemezelo lesi abasenzileyo singaba kuyindlela esingayibiza thina sithi testing the waters kumbe testing the mood out there, ukuthi babone ukuthi abantu bazaluthatha kanjani lolu daba.
Umoyo uthi kungenzeka njalo ukuthi bandla lezano PF liyabona ukuthi amabandla aphikisayo ayaxega kwamanje yikho bezama ukulungisa umuzi wabo.
Angeke ngithi mina kusengenzeka ukuthi ibandla elibusayo selihlale phansi lahlaziya labona ukuthi amabandla aphikisayo ayantenga njengamanje esingakubiza thina sithi a very weak. Ngalokho ke kuthi ukuthi i-ruling party isangenza noma yini ekuthandayo, isingatshintsha-tshintsha itshintsha-tshintshe isazi ukuthi akula opposition engayithathela umbuso.
Isimemezelo sikaMnangagwa sabuya ngesikhathi kulongahlaliseki ngenxa yemizamo phakathi kwebandla lakhe lezanu PF ukuthi kwesulwe imigoqo yesikhathi sokuhlala ehofisini kamongameli weZimbabwe. Sekudume islogan esithi 2030 uMnangagwa uzabe ekhona, kodwa kukhanya kulabanye kubandla leli abakuphikisayo lokhu. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
U-Esnathini Ndlovu ohlala ePhumula koBulawayo oyintshantshu kwezemidlalo yokugijima usethole indawo yokufundela ezokugijima kwele Melika e-El Paso University. Unina u-Elizabeth Ndlovu uthi inkinga yokuthi kabanamali yokumthengela itikiti lendizamtshina leyokugada ibhasi ezamtshiya kwele South Africa engakayi ekolitshini lakhe. Unkosikazi Ndlovu uxoxa ngodaba lolulo Gibbs Dube oweStudio 7.
U-Esnathi ulesipho sokugijima ukwenze wazothola i-scholarship elizweni langaphandle le-United States of America. Uhlupho esilalo ngelokuthi sithenge itikethi lokuthi ahambe. Isikolo sakhe sivulwa ngo-August, at the first week of August, kumele abe sefikile ngale ukuthi sikhangele ukuthi ekupheleni kwenyanga kusukisela ku-25 kusiyafika ku-30 July abe sehambile ukuyangena ecollege yakhona ngale kuthiwa yi-El Paso Community College ese-Texas. Yiyo ikholeji ethe iyamfuna ukuthi azobagijimela khona ngale. Amanye amaphepha, ivisa bese silungisile, ivisa uselayo. Uhlupho kuphela solukhona ngalokuthi hlanganise imali yokuthi thenge itikiti lokuhamba. Okunye sikukhangeleleyo ekuhambeni kwakhe, sikhangeleleyo ukuthi asukela lapha esiya e-South Africa ngebhasi, ngoba singathi itikiti futhi kusuka lapha kungadura. Asuke ngebhasi ayegada ese-South Africa, bathi kulula ngayona leyo ndlela. Ngiyo silucela uncedo ukuthi amasenti esingawathola siwabambanise enelise ukuthi laye ahambe ayekhulisa italenti lakhe ekhona ngale elizweni lase-America.
Yes, ngathi-ke kufunakala imali enganani xa sikhuluma ngalokho?
Kufuneka 1200 eyokugada indizamtshina nxa isukela e-South Africa esiya straight e-El Paso e-Texas. Esuka lapha esiya e-South Africa i-R400. Thina ngokuhlala sihlala ePhumula endala, ePhumula old endala kusiyi duzane leklinika. Singatholakala enambeni ezithi 0775936436 kumbe ababe seduzane tholakala endlini kusi-5032 koBulawayo.
Unkosikazi Elizabeth Ndlovu ngunina ka-Esnathi Ndlovu okumdlalo wokugijima ubexoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7 ekoBulawayo. Sokuyisikhathi sabalaleli.
Studio 7, sanibona ndinjani? Ngoba sizokuthiwa kuzoba le summit eSADC next month. Okunye futhi okusimangazayo ukuthi nangilalo Chamisa onguye wavotelwa ngabantu bakithi kakhulu. Uzithulele tuwa kakhulu emilutho, akabonakali lokuthi wenzani. Enokuhlungu kakhulu kubantu bakithi, ngoba manje uChamisa la wachiya abantu bakithi wafaka emgodini wabalahlela khona, wabachiya khona. Namanje abantu bakithi bahlupheka, kathesi kunje labantwana bezikolo kunzima ukuthi bafunde lokuthi kuweze bekhuluma, bazithulela kule nto abayikhulumayo. Uchabanga bathengisa isizwe sakithi. Kuhlunga kakhulu okwenzakalayo kakhulu kubantu bakithi. Besicela ukuthi sizwe ukuthi kati bona bathula kangaka, bathuleleni. Abakhulumi lutho, abantu bakithi bayahlupheka, bayasokola indlala. Ngapha ngabantwana besikolo bafundiswa ama-indima abangazaziyo. Yazi kubuhlungu kakhulu lokhu Studio 7 okwenzakalayo kakhulu ngesizwe samaNdebele. Sisebuhlungwini obukhulu kakhulu kwesingabaziyo ukuthi why uNkulunkulu esizweni langale ndlela esibuhlungu so. Kubuhlungu ngoba sifana lesizwe esingazaziyo ukuthi isizwe esibheke kuphi, esiphephe.
Studio 7 kunjani alami lapha ngilokukhala okukhona endaweni yethu lapha engikhona ngisebhinga elushulu esongwa area lapha silesikolo sethu okuthiwa isongwa primary. Isonkwa primary isikhala ngamanzi, ayila manzi vele, amateacher ayashoda, kula mateacher kunje. So vele ngikhuluma so kula mateacher akhona 4 kuphela ukuthi mabefundisa. Athola uteacher oyi-1 ufundisa ugrade 1 lo 2. Lapha vele ludubo sibili emfundweni zabantwana. Abantwana vele bafila abafundi lutho. Ukuthi sibili uteacher layo uthi engazama ukuthi efundise ugrade 1 lo 2 ehlanganise, bebahlanganisile bonke vele akulanto ephumayo. So abantu bethu bayafa emfundweni, akula. So lapha besikhala ngamanzi ukwenzela ukuthi kungaba la manzi amateacher maybe angakwanisa ukuthi bebuye bebaningi, ngoba ungakhangela isonkwa since vele sivulwa isikolo lesiyana. So khona vela zake sibe la matitsha adlula 7. So kathesi ngikhuluma so kula matitsha ay 4 kuphela.
Laba ngabalaleli be Studio 7 lingakhohlwa uhlelo le Live Talk liyalandela namhlanje sikhuluma labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa ngokungenziwa ngohulumende wakwele South Africa kuzizalwane zeZimbabwe ngamaphepha okuhlala lokusebenza kulelo lizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lohla namhlanje olivalelisayo uDabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.